ibondo zo gudicho kuna makombre za gadi kaira bati tauri ya kuti ndo zipo isu chokutanga takaona resolution ya wakaita kumasu vachitivo vanoda kuti vamutasa Javulani neni tidzokere kumusangano wamaoma veterans uye kuti tidzokere kumusangano tikaona kuti haiwa zvakanaka isu tagara tiri maoma veterans siwoma veterans hazvingaiti kuti tonzi tava kuapplya kudzokera kumaoma veterans kana izvi ndikumusangano tikati hai tinenge takanaka ndechekutivo ngavakurukure vatenderane zvavanoda kuti tiite so ndingati ndiyo nyaya iripo iyoyo yokutiko yes zvakabuda mapepa yes vakatikondakta kuti ndozvavari kuita tikati haiwa zvakanaka tisai mberi nazvo izvozvo isu tinofunga kuti kumaoma veterans hakunetsi kudzokera chinganetsa perhaps kungava kuti kumusangano kana muchienda kumusangano munodzoka sei tisi tese hatakadzingwaka nyange naivo varipo vanga vakadzingwa saka zvavanga vakadzingwa vangodzokera havana kuapply vangodzokera saka tiri kusada nyaya yachona iyoyo
toti madzokera munee muchidzokera muchitangira pasi here pavangati kugrassroots kana kuti mune pamunotarisira kudzoka muchisviko wotangira
ndiwo zvinoreva vachona vasai tichiti isu kunoda maclarification okutiko kana tichidzokera tinodzokera sei saka tingati bhora riri mudariro ravo riri mukoti mavo nokuti ivo ndo vakazvitsanga saka kuda vanoziva zvokuita nokuti takaona kuti executive committee yavo yakaita resolution yokutiko ivo vanoti tidzokere kumusangano saka vachatora nyaya vagoenda nayo kupolitibiro ine vimbo huru kuti kuda kwavanoenda kupolitibiro kwacho netokuzvaclarifywa ikoko kuti hatizi kuti tinodzoka tiri papi dzatswai ini tinenge tichida clarification kuti todzoka tiri papi kana tichinge tichidzadzoka uye tichange tichiitei and so on and so on tinenge tichizviona zviri clear kwatiri some of us hatichadi zvamasimba zvepowers zvemaposition hasari zvirivo zvatiri kuda kuda vamwe vanenge vari variri kuti kana vakauya vangatitoriya zvigaro isu hatisifunge in terms okutsvaka zvigaro isu tinenge tingoda kuti musangano uinde mberi
vagumbo mutemo muzanu pf unoti vanoda kudzokera kumusangano uyu vanofanirwa kunyorera kucentral committee yebato mungatarisira here kuzoti muite izvi toti vatinyorerai kubato
hatiiti zvinhu zvakadaro zvazvi chinyoreva kuti kudini chinyoreva kuti kudini kumusangano vanhu vakada sezvo tinotokavapa musangano wezanu watinawo tizoita zanu pf vandonoyora ndichiti kudini handifungi kuti isu tinotarisira kuti zvinofamba zvakadaro tese tiandangadzingwa vazhinji tese atangadzingwa zvino kuti wozonzi weche aplya waapply semugroupu ratatangodzingwa tese aoniri hazvi make sense